Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22-2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanuno Kawande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rodaidzira musangano wechimbi-chimbi weTNF sezvo mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuru.
Vakasungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton speed. Chechipiri havana kupuwa kodzero dzavo dziri taurira hama dzavo kana magweta avo. Isuwo patakazongonzwawo nemasoko kuti pane vanhu vasungwa vakasungwa vari kuma34 takabva taendako vachibva vatanga kutidza kuti aivo vanhu vanga vachinwa doro paruzhinji.
MDC yochema chema kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Muimbi Joseph Shawalala akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo oradzikwa kuSouth Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato guru rinopikisa reMDC riri kuchema chema richiti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu 41 vakambosungwa mazuva mashoma adarika kunyanya vatsigiri veMDC uye vamwe vadzidzi vanomwe vechikoro cheAlan Wilson vachinzi vange varatidzira zvisiri pamutemo. Vamwe vakasungwa vanosanganisira vamakomborero aruzivishe vaive mutungamiri wesangano revadzidzi reZinasu avo vamiswa pamberi pedare nhasi naAlan Moyo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Kuti tinzwe zvaitika tabata gweta ravo vaInnocent Gonese vanoona nezvemutemo muMDC.
Zvaitika ndezvekuti taenda kudare zuva ranhasi tabvatapawo maonero edu masubmissions pachirungu kuti chekutanga vakambunikidzwa kodzero dzavo pavakasungwa vakarohwa nemapurisa vachirohwa nemabaton speed. Chechipiri havana kupuwa kodzero dzavo dziri taurira hama dzavo kana magweta avo. Isuwo patakazongonzwawo nemasoko kuti pane vanhu vasungwa vakasungwa vari kuma34 takabva taendako vachibva vatanga kutidza kuti aivo vanhu vanga vachinwa doro paruzhinji asi vanga vari mubetsereni vanga vari kudya. Chechipiri paka pasina kana umbowo hwekuti pane akanga akabatwa ine doro kuti vakazosambira nyaya vakati aiwa vanhu ava vakapara mhosva yekuti musi wechitatu vanga vari pademonstration yanga ichinzi yakaitwa asi vanga vasingachaiti demonstration vanga vakuti vakaungana vachida kuita zvehwezha nemhirizhonga munyika. Taisazotaura kudare kuti chekutanga ndechekuti zvekutaurwa hazvina nematuro ndezvekupenga asi zvisinei hazvo tinokumbira kuti vabhadhare mari yechibatiso.
Saka pakupera kwenyaya iyi nhasi dare rati chinyi nenyaya iyoyi?
Dare razoteerera ava vanga vakamirira hurumende nezvare Patience Jumisaro hapana zvine musoro zvaataura tazongokatyamadzwa nedare razoti aiwa chitipai mitemo yamanga muchitaura kutiranekesi yakaita seaag vesus bill tikabva tativapa ndandine gwaro racho pandiri ipapo tavapa tikanzaiwa chiuya mtemuvhoro. kuzikupai chitongo chekuti dzini ndagura kuti wobhadhara mari yechibatisi here vachibvakumba kana kuti kwete nemafambiro aita nyaya zuva ranhasi. Saka mumwe wacho achapuwa musi wechimbi inozoro by 10 o'clock ivo vazotiona fast 2 vachange vachizopa chitongo chavo.
Gweta vaInnocent Gonese vanoona nezvemutemo muMDC vange vari parunhare kwaMutare. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti panofanira kuitwa musangano wechimbi chimbi weTNF kuzeya nyaya yemitengo yezvinhu yoramba yoita chamuramba mhuru. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo gurukota revashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati vange vachangopinda munyika kubva kuAmerica nekudaro vange vachida kumbotura befu. Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vati vange vakabatikana vakati tigozovafonera. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Sevashandi tiri kutorwadziwa nezvaitika mazuva apfuura. Taifungidzira kuti bhondi retu richamira rakadaro rakastabiliza kana kuti mitengo icharamba iri pairi yange iri sezvo masalaries haasi kukwira. Asi zvataona mazuva apfuura zvatisiya tiri panguva yakaoma isisu vashandi. Vashandi vakawanda vari kutonetsekana kuenda kuvasa chaiko. Makombi transport yakutotora mari yese iripo. Taona zvupko yacho isingakwanisi kuwanika ndiyo yakachipa.
Inyaya dzamunotarisira kusimudza here kuTNF idzi zvakare?
Patinodzokera kuTNF chatoraiza nyaya iyoyo yekuti vemabhizinesi haisi vanhu vanotovimbika. Taitaura svondo rapera kuti tinofanira kumaintaina maprices aripo tistabilize exchange rate asi hati haisiri zvatikuona on the ground.
Saka mumwe musangano uchazoitwa rini weTNF?
Tichatokumbira kuti uitiwe because TNF chaiyo inoti pagore inotaura musangano inosvika nina. Saka asi hapana zvinorambidza kuti kuite maimagine.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rutendo Caroline Makamate avo vane sangano ravo rinonzi Rutendo Hope Foundation vari muno muAmerica kuDallas, Texas. Muzvare Rutendo vanobatsira madzimai nevanasikana vanenge vatarisana nezvimhinga mpinyi nyanya avo vanenge vasati vawanikwa. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Rutendo. Mungatitsananguriro kuti makafunga sei kuti mutange sangano renyu reRutendo Hope Foundation?
Organization yangu iri inspired by life yangu inini. What inspired me kuti nditange, it's the things that I've gone through inini muupenyu wangu. It's a single mother, ndine vana vatatu. I've raised my children, ndisina murume. I was married before and it didn't work out. Ndichiri mwana mudiki stereki. Zvinhu zvandaisangana nazvo inini mukukura nemukuchengeta vangu vana as well. Ndozvinhu zvakazondi-inspire kuti nditangewo Charity Foundation so that I can also help vachateverawo nevanenge vangoitawo the the same route yandinenge ndatora muupenyu, to just throw a lifeline and tell them kuti no, you're not alone. There's still help out there and there's still hope out there. Hence the name Rutendo, Hope Foundation. Because tinoda kupa vanhu hope inobatika, tinoda kuti at least they inspire other young girls there that know kuti muupenyu hwavo they probably took a wrong turn somewhere, but they're trying to make it right and do the right thing mukurarama kwavo nemukuchengeta vana vavo as well. So organization yangu focuses mainly on single mothers, vari widowed, vakashaikirwa shirikadzi, nevakango impregnant, vari ma teenagers, nevakaramba nao nevarume vavo vari separated as well. So it's mostly focused on single mothers.
Mungatipo nhoroondo yezvakaitika kwamuri kuti muzowanikwa muchitanga sangano iri here?
Ndine musi wakarara vana vangu nenzara, my three children, ndiriko kuZimbabwe uko ndashayiwa kana dhora, ende nezvandakaita nyangu ndikafamba parod ndichudza vanhu kuti mufunge ndipewo dhora, vanhu vanondinyima vanotaura amakamati takaumirwa takaumirwa nemachenero wakaita yaungondidzotaona mari iwe, but ndandisina mari musiwo, and I went home, ndaigara mutown my avenue, which is why I know for sure munhukadzi akashayiwa akapererwa mari unotaura kuti ndonorara nani andibhadhare nditenge chikafu mumba mangu vana vangu vacho. That day I went home ndikanoti mwari, I don't want to defile myself. Position yandiri ndogara muavenue, sokuti ndikadzika downstairs azinitoreri 2 minutes ndiwana dhara rinongo mota dzongomira usina umbodzikumbira. Ndobva ndaenda ndikanopa vana vangu maglazi emvura kumwa, kati vasikana ngati mbomwai mvura, tomorrow is another day, I will start makufeni kuitsvaka mari yechikafu mangwana makufeni. Mamusina mumba mangu same chose chekubata. But mudiki uyu akachema zvekuti pamaflats pedo unoita munhu anogogodza achitaura kuti hazi vana venyu vanenge vachingochema vachiti nyaudza usiku torara sei, tida kurara ndine client yangu rive nawo basa mwana wako angorara usiku. And then inini wacho ndinobva ndatanga kuchema kuti you have no idea why my child is crying. Saka ndanokerwa donje aiwa kurumidza kunyaradidza mwana wako mhani unoti nyaudza torara sei pamaflats panapa, amumo here mumba muri kuignora mwana achichema watwa. Ndobva ndatanga inini wacho nakuchema ndikati mwarika, nhasi ndinoda kuita chitsidzo kwamuri. I want to ask that you give me enough every day for my children. Whatever excess I have, I will give it back to you. Ndobva ndakazomuka mangwana makuseni ndichibva ndadecida kuti regai nditange mari yendege, visa rangu rekuamerica richiri valid, ndiende kuamerica ndinoshanda. Ndobva ndauya kunoko, vanhu vakawanda vachombonenzwisisezvo ndikavaudza kuti account balance yangu inogona kutoita $20 ndigototadza kurohwa nehana. But ndakaudza mwari ndikagona kuendesa school fees nerent nemauniform nemagrocery evana. Excess, I promised it to God. Ndikaenda kuCharity Foundation yangu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Rutendo Caroline Makamate vesangano reRutendo Hope Foundation kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuNevada kumawirira kweAmerica vari kuvhota nhasi musarudzo dzebato remadhemokrats dzekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemunambudzi achikwikwidzana nemutungamiri wenyika akamirira bato remarepublicans vaDonald Trump. Dunhu iri nderechitatu kuita sarudzo mushure medzvakaitwa kuIowa nekuNew Hampshire. Vamwe vapoteri vokuEthiopia vange vari muKenya vazvipira kudzokera kumusha nhasi. Zvizvarwa zveEthiopia 96 zvakatakurwa nendege kubva kukamba yevapoteri yeKakuma mushure mokupedza makore 12 zvisina kudzokera kumusha. Bazi reUnited Nations rinoona nezvavapoteri ndiro rabatsira vanhu ava. Iko zvino tochenda kujaya guru Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Our Lives chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvegakava rakanga rasimudzwa nekukwidzwa kwemari dzekuripira bvunzo dzeO-level neA-level. Izvo zvakazoita kuti hurumende inge ichidzosera mari payakanga iri muna 2015 mushure mekunge vabereki pamwe nevarairidzi varamba kutambira mari itsva dzakanga dzanzi dzinge dzichibhadharwa. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, Dr. Takawafira Zhou. Vane sangano rakanga riri pamberi mukuramba kutambira mari itsva dzebvunzo idzi. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, Dr. Zhou.
Tinotenda uyezve basa guru ramunoita kuzivisa vana veZimbabwe zvizhinji zvinoitika zvikuru sei muEducation System.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Nhasi vazvou tati timbokurukura pamusoro penyaya yanga ichipisa zvakanyanya yebvunzo dzeO-level neA-level. Takaona hurumende yanga yakwidza mari idzodzo asi nekunyunyuta kwakaitika vanhu vachishoropodza urongwa ihwohwo. Makatambira sei zvakazoitwa nehurumende?
Zvakaitwa nehurumende zvinhu zvakanaka nokuti bvunzo idzi dzinofanira kuti dzinyorwe nevana vanobva kuvapfumi nevarombo. Saka pakurerusa mutoro wokuti vana vanyore, hurumende yakaita zvakanaka. Ndo zvayaifanira kugara yaita yakonsalta isati yambowalawa zvimfe kuti ikwidze maexamination fees. Saka izvozvo takazvitambira mune zvakanaka.
Asika vazvou, vamwe vari kuti zvinodzikisa zvinozobuda mudzidzo izvo zvokuti mari dzinenge dzichiripirwa kubvunzo dzinenge dziri shoma. Munotii nazvo izvozvo?
Ayo mateya ane vanhu vasinganyanyisi kuziva kuti zimfeki inooperata sei. Zimfeki inototohwawo mari kubva pabhajeti renyika. Saka kana bhajeti renyika rapa mari shoma, vekuzimfeki vanofanira kuenda vachitaridza expenditure yavo kuti yakakura sei kuti vawedzerwe mari. Takara tinoziva kuti kunoita masupplementary budget, wopiwa mari inobva kuhomwe yehurumende pane kuda kuomesera vana vevarombo. Nokuti kana tikakwidza zvakanyanya zvavanga vaita izvi, zvinongoreva pachirungu kuti education will become a preserve of the rich. Varombo havotadza kuti vana vavo vaendewo kuchikoro, pachaita high drop out rate. Saka zviri zvemari yokurana zimfeki inobva kuhomwe yenyika, ndiko kwavanofanira kuenda vachichema kwavamutirinuwe vowedzerwa mari. Inobva kumacandidates inofanira kungovawo inonzi pachirungu nominal fee, yokungoti haungazongononyorewo mahara. Pari kune dzimwe nyika kune vana vanotonyora mahara bvunzo idzedzi, nokuti education inenge ichinzi the right, haisi privilege. Saka tikazoidhurisa zvisapa kuti vana vanobva kumafamilies kana kuti vana vavarombo vasaenda kuchikoro, vavapfumi vachienda kuchikoro. Saka iro idanho rehurumende rekuona kuti mari dzokurana maexamination, public examination, dziripo.
Saka iyo nyaya yekudzikiswa kwemari iyi haizobatawo here varayiridzi vanenge vachizomaka bvunzo idzi?
Haifani kubata varayiridzi nokuti zimfeki painoenda kubhajeti ichida kupiwawo bhajeti kunyika, inenge yakafanira kuisa nemari dzinopiwawo nevanozomaka kuti hurumende igare yavapa mari yakawanda. Mari inobhadharwa nevanechikoro haisi yokuti izobhadhara vanozomaka. Iyi ndeyekungotiwo zvikwanisa kungorana maexamination atakurwewo achibva pazvikoro achienda kuzimfeki. Iyo yekunomaka nekuprocesa maexamination inobva kuhomwe yenyika. Saka hatifungi kuti zimfeki inofanira kunge ichizopa vanhu vanozomaka mari shoma. Infacti ndo hondo yedu yechipiri kwairi kutoenda kuti zimfeki igare yagadzirira isazotiudza pekupedzisira kuti haina kupiwa mari nehurumende. Ngaigare yainokumbira imwe mari kana ichiuya youya panoita supplementary budget ipapo. Nyikawo ichiziva kuti donzo iri rokurana maexamination riri important kuti maexamination edu aramba ari credible and achirespectwa munyika dzese. Saka inofanira kunge ine mari yakawanda yokurana maexamination edu. And hationi zvokuti maexamination angadhura nokuti tainyanya kudhura kunopurindisa maexamination tichinonyoresa kumwe kunana London. Zvino zvatakalocaliza isaikwanisa kutombobhadhara kunze kwenyika, hazvifaniri kunge zvichitidhurira.
Aiwa maita basa Dr. Joe nekuwa nanguwa ya utawaronesi.
Tinotenda.
Mangamaka terera kumutungamiri wesangano revarairidzire PTUZ Dr. Takawafira Joe muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tenda Jonga Kandemiri.
Vateereri, musa kanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC.
Tina sinavanda twa navana nelava
abashabete
oyivola babantwana vana lemama
abashabete
oyitinala
muimbi aive nemukurumbira pasi rose Joseph Shabalala uyo akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo aratipa South Africa nasi kuStudyville KwaZulu Natal. Shabalala akashaya musi wa 11 kukadzi mushure mekurwara kwenguva yakareba. Vamwe vaenda kurufu rwake vanosanganisira mutungamiriri wenyika yeSouth Africa Vasiro Ramaphosa. Chikwata cheMuzimbabwe cheIndosagusa The Morning Star zvange chichimbawo parufu urwu. Shabalala akamboimbawo namushakabvu Oliver Mtukudzi uye na Paul Simon weku America.
Hi mama,
Sizi
Chinna Asinna.
Kumshakavu Joseph Chavalala ne Lady Smith Black Mambazo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rodaidzira musangano wechimbi-chimbi weTNF sezvo mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba muru. MDC yochema-chema kuti nhengo dzavo dziri kushungurudzwa zvakanyanya nemapurisa. Muimbi Joseph Chavalala akavamba chikwata cheLady Smith Black Mambazo oradzikwa kuSouth Africa nhasi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
soku isika tisenda.